manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikunguru 15, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa kuchecheche kuchipinge South anochengetedza nhengo dzeTriple C nhatu dzinosanganisira vachamirira bato iri musarudzo dzeparamende vaClifford Sachiwayo vachinzi vanga vachiita musangano. Zimbabwe Electoral Commission inoti gadziriro yesarudzo dzegore rino yapfuura zvikamu makumi masere kubva muzana. Bato reTriple C rotarisirwa kuparura urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro mangwana kugweru. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa kuchecheche kuchipinge South anonzi akachengetedza nhengo nhatu dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change dzichinzi dziri kuita musangano. Varumauko emapurisa vanoti vaClifford Sachiwayo avari kukwikwidza musarudzo dzeparamende, maneja wavo pamwe nevari kuda kukwikwidza sakanzura muward 24. Izvi zviri kuuya mushure mekunge mapurisa arambidza misangano minomwe yaive yakarongwa neTriple C muchipinge South kutanga nhasi kusvika musi wechipiri, achiti misangano iyi yakanga isiri kugutsa zvinodiwa nemutemo wemopa. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi, uye nguva yataenda pamhepo vaSachiwayo vanga vachirumawo kwemapurisa. Asi vaudza Studio 7 vari mukamba yemapurisa kuti vangotorwa vachizvifambira zvavo uye vanga vasati vapomerwa mhosva kubva zvavatorwa kuma 11 dzemangwanani.
Tasimire kufamba, tatichifamba tiine kupfuura mashopsi tichienda kukora tichienda nevakuru vemusangano kuno kuchipinge South tobva tasungwa. Mapurisa angorani akapfeka zviraiti iye yatanga kumhanyira vanhu nguva chichifambira vakavavatorainira kanzela wa 24 akamenya manager wangu. So tikamugateke andikunesi ID red od iri kubva kuchipinge town, which is like 150 kilometers away. So I've been here since 11 12 thereabout. Tikamugar tikaenda bejoma ofisi tobuda
Tinoona kuti mapurisa akanga akurambidzai kunge muchiungana kana kuita misangano yenyu. Izvi zvamava muchiita tingati musangano wamava muchiita here zvazvosisa kuti vakusungei?
Kufamba tasifamba, hatina kumbonge taura kuita musangano kana kutaura nevanhu. Taingofamba, asi tinoziva kuti kutapira kuita TBC yavachamisei munhu akangoona kupinyirwa neyero anobva atofunga kutoti ligambingo isimudza wamaoko. Asi hapana zvakawanda zvitaachisvika zvekuti taingofamba. Misangano takarambidzwa kuita taifanira kuita misangano kunonzi kwamashubhi. Mashubhi tiri kure zvakanyanya nechicheche chinoshinde pakuropoindi nevadhorobha redu kuno kuchipinge South. So tatisatomboiti misangano dzedu dzakarambidzwa taira tichingofambawo tichida kurufu kana kuno umwe wedu akashayikirwa mberi uko ndokuta tichinge tichifamba nekuvemusangano.
Mune matanho amakatorwa here kupikisa kurambidzwa kwamakaitwa misangano, nekuti tinonzwa kuti musingakwanise kuzadzisa zvinodiwa nemutemo wemopa, mamagadzirisa here zvinhu izvozvo?
Hapana chakanzi hati magadzirisa chii chingavadzira chinodiwa vemopa. Mopa yezivano yafuridza vanavo mabaro ese akagadziriswa zvese zvinodiwa takaita pasine nguva yakarebesa zvinotenderwa pamutemo kuti tiubvise chete. Zvakaita hapana chisina kuzadzirisa nese zvinhu zvakakwana performance yakasiri wakabana akasabuka nguva iripo zvinodiwa kuti zvinge zviripo mumaparo macho anotaura vatauri vanhu vanotarisirwa kunge varipo pamusangano zvese zvinhu zvakanyorwa ipapo saka pane tisina kunge takaita kutongoramba zvake iye neofisa responsible for spinning district.
Vanga vari nhengo yeTripleC vari zvakare munyori anoona nezvediaspora vaclifford sachiwayo vari parunhare mukamba yemapurisa kuchecheche nestudio 7. Mutevedzeri wasachigaro vezimbabwe electoral commission kana kuti ZEC commissioner Rodney Kiwa vaudza vatori venhau nhasi kuti komisheni yavo yadarika zvikamu makumi masere kubva muzana kana kuti 80% pagadziriro yayo yesarudzo dza23 nyamavhuvhu gore rino. Komishina Kiwa vati ZEC iri kukanganiswawo kufambisa basa zvakanaka nekuda kwenyaya dziri kumatare asi vachiti vanotarisira kunge vapedza zvose zvinotarisirwa pachasvika zuva resarudzo. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party Dr. Uriah Izembe vanoti vanopokana nezvinotaurwa navakiwa.
Ndinopokana nezvataurwa neZEC kuti vaita zvikamu zvisere kubva muzana. Maonero angu ndokuti basa zhinji rakakosha harisati ratotangwa kuitwa. ZEC yakanonoka kuita zvayaifanirwa kuita panyaya yekugadzirira sarudzo dzemwedzi unouya uyo nyamavhuvhu musi wa23.
Zvii zvamunopokana nazvo imi pane zvamuri kutaura izvi?
ZEC yakaita chivande vande pasarudzo apa panyaya yokupa gwaro ravavhoti kuvanhu vakakwikwidza sarudzo. Iyezvo tatova nemavhiki anoda kusvika mana vanhu vanyoresa asi magwaro acho ari kutopiwa izvozvi gwaro ravavhoti havasati vapedza kupa nhano dzose dziri kukwikwidzwa. Saka vakatamba nenguva vachivanda vanhu pazvinhu zvakakosha. Iko zvino pane nyaya yokuti zvibudiswe pachena neZEC kuti nzvimbo dzichasharirwa dzichavhoterwa ndedzipi dzakamira sei nokuti izivo inofanira kuinda kuruzhinji urwo ruchashara ichiindavo kunhengo dzakanyoresa kuti dzigozivisa vatsigiri vadzo. Saka zvinhu zvakakosha zvikuru izvozvo kuti vanhu vazive pokundovhotera zvichitarisana nenharaunda tsva dzakanyorwa naiyo ZEC pachayo. Kuchine basa rakati kukumuka mberi ikokoko tine nyaya yekudhindwa kwamagwaro okuvhotera anonzi maballot papers. Kunenge kuchidwa kuti vose vanopinda munharaunda vange varipo vachiwirirana nezvinhu zvose zvinenge zvichiitiwa uye zvigozozikanwa zvekuti ndivanaani vanenge vachibatira basa rakadai nemasomo anodiwa ose iwayo kuti zvizikanwe. Saka pachine basa rakakosha riri mberi chaizvo rakandemiri.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party Dr. Uriah Izembe vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vati hurumende yavo inoda runyararo nekubatana apo iri kusimudzira nyika kuenda mberi. Vamunangagwa vanonzi nebazi rezvekuburiswa kwemashoko vataura mashoko aya pavabatana nevekereke Johann Marange Apostolic Church inotungamirwa namutumwa Nimrod kucherechedza pasika kuSt Noah Shrine kwamafararikwa kuManicaland. Vamunangagwa vati sehurumende vakaunza chirongwa chepfumvudza kuitira kuti vanhu vazviriritire vachiti kuti nyika ibudirire mhuri dzinofanirwa kuwana zvekudya zvakakwana izvo zvakaita kuti vavake madhamu matunhu ose 10 emunyika. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change riri kuparura urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rino kumukobha kugweru mangwana. musangano mukuru uyu unonzi uchapinzwa nemutungamiri webato iri vanoson chamisa kuti tinzwe zvizhinji tabata munyora anona nezvekurongwa kwemisangano mutriple C vamos chibaya
Tichange tine musangano mukuru nemusuye svondo. Nyika yose ichange kaungana kugweru uko kutsvanga kuchiparurwa urongwa hwekutsvaka rutsigiro na president wevanhu baba vachamisa. Saka tiri kuti mhuri yese yeZimbabwe uyai tisangane kumukoba stadium kutanga nenguva dzemangwanani na 10 AM. Apo panenge pachiparurwa urongwa hwekutsvaka rutsigiro na president wevanhu baba vachamisa.
Tinomunzwa bato renyu richichema nenyaya yekurambidzwa kuita misangano nemapurisa. Mapiwa mvumo here kuti munge muchiita musangano mukuru wamangwana uyu?
Aiwa, ndikati hapana hapo matambudziko atinawo panyaya yekunge tichiita musangano wedu musi wesvondo. Takawana permission, takawana mvumo kubva kumapurisa. Ndingadazve kutora mukana uno kuti mhuri yeZimbabwe inge ichiziva kuti gungano iri richaitika musi wa 16 July kumukoba stadium uri musi wesvondo ino yatakananga. Mapurisa akaziviswa uye mapurisa akatipa mvumo yekuti inge tichiita gungano iri. Saka ngatiuyei takasungunuka.
Zvizvikuru zvingatarisirwa kunzwikwa nevana veZimbabwe zvichabuda kumusangano wenyu.
Ndinoti vanhu vese ngatiuyei neuwandu, ngatiuyei takarwa yelo, tizopedzera nyota patsime, tizonzwa kuti president vedu baba vachamisa vakarongera chii mhuri yeZimbabwe. Tichafamba sei senyika apo patinenge tichitsvaka rutsigiro, uye patinenge tapinda muhurumende ndezvipi zvichange zvichiitwa napurezidendi wevanhu baba vachamisa zvavachaitira vanhu veZimbabwe avo vatambura kwenguva yakareba.
Avanga vari munyora anoona nezvekurongwa kwemisangano mubato reTriple C vamos chibaya vari parunhare nestudio 7. Zvichakadaro vari kukwikwidza musarudzo dzeparamende mudunhu renotwen vakazvimirira vatemba muliswa vaparurawo urongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro nhasi kupakare paya kwakare kunotwen vachivimbisa ruzhinji rweZimbabwe zvavari kupa zvavanovimbisa kupa kana vakanga vasarudzwa.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzenyu.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoti mamiriyoni ezvizvarwa zveSudan haasi kukwanisa kuwana rubatsiro kuzvirwere zvinoda kutariswa nechimbi chimbi kana zvave nenguva yakareba nekuda kwekuti kurwisana uku kwasvitsa urongwa hweutano munyika iyi uhwo hwagara husina kumira zvakanaka pedyo nekuparara. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Kate Chambati avo vanoita ivo mabasa ekusimudzira mamwe madzimai vachishanda nemadzimai pasi rose. Tinokuchingamidza pano pachirongwa chedu mungatitsananguriro here pamusoro pemabasa amuri kuita semudzimai imo muno muAmerica kuedza kusimudzira mamwe madzimai?
Ndiri kubatsira madzimai nekutaura navo nezvinhu zvoupenyu hwavo zvinenge zvichivanetsa. zvese zvinenge vachinetsa kwedza marelationships avo kana kuti zvimwe zvinhu zvemabasa kana mabusiness kana zvimwe zvinhu zvavanenge vachida kuita ndeichitaura navo ndichivabatsira kuti vakwanise kuzvibatsira kuti vakwanise kunge vaine simba rekuzvibatsira sometimes kana munhu anenge ane issue anotadza kana kuzvibatsira ega and anenge asina munhu wekutaura naye
izvi muri kuzviitira kuti uyezve madzimai vanenge vari kuda kuti vapinde muchirongwa ichi vanoita sei
iye zvino ndirikungoshedzwa nemadzimai vanenge vari vachishedza vari vega kana kuti vanenge vane mabato avo avanenge vachiita kuti uya uzotaura nesu uya uzotaura nemadzimai edu inodaro iri IT inodaro iri kaconference or even just an occasion yavanhu vakangobvisa vakangoungana madzimai vondipa topic yokuti nditaure pamusoro pezvayo ndoenda ndonotaura saizvozvo but ndakugadzira inonzi Kate Shambati Academy pandichaisa zvinhu zvese zvandanga ndichimbotaura nemadzimai pamwe chete ipapo anenge ari makosi ekuti munhu anokwanisa kutobhadhara mari yake kupinda mukosi odzidza kunge ari kutoenda kuchikoro
vanenge vachida kunyatsoziva kuti zvii chaizvo zvamunodzidzisa mungavatichii zvakakosha sei kuti munhukadzi awane rudzidzo rwakadai
ndikakupai little bit of background zvinoita kuti muzvinzwisise ini namai vangu vakaita chirikadzi vaine 38 years vaine vana vokuchengeta saka pavakaita chirikadzi kudaro vakatanga manje kuzvidzidzisa zvinhu zvokushanda nemaoko kuti vakwanise kuchengeta vanhu saka nekuchengeta kwavaita vana kudaro so vakazokwanisa kunge vaita bhizinesi ravo asi ndakavatarisa ndaiti ha women empowerment inofanira kunge ichidzidziswa kuti madzimai agokwanisa kuzviitira zvinhu zvavo kana zvinhu zvinenge zvangoitika muupenyu zvavanenge vasina kutarisira vakasara vavavega vanenge va maheads of households vanenge vakuchengeta vana vachiita zvese saka ndo background yachokwa yakatangira ikoko saka ndakatanga kutarisa kuti vakadzi vanoeducation vakadzi vanoda kudzidza zvebhizinesi vakadzi vanoda kubatsirwa nenhamo dzavanenge vachisangana nadzo nevana vavo mudzimba dzavo nezvimwe zvinhu zvakangosiyana siyana muupenyu
iye zvino tinoona kuti madzimai akawanda nyanya munyika yeZimbabwe vanowanikwa vachiremerwa vachiti tingazvigonesei zvekutanga mabhizimusi tisina mari munoti kune vanenge vachitaura kudai
saka mabhizimusi mazhinji haatange nemari anotoshanda nezvinhu zvaunokwanisa kuita iwo muupenyu hwako dzimunguva kutoshanda nemaoko ako chaiwo semunhu anokwanisa kuruka haanide mari yokutanga bhizinesi anongotanga nekuruka kana ari munhu anokwanisa kurukira mumwe munhu zvinhu anokwanisa kuti ndipeni ndikurukire kana anga majuzi kana chiwondipa iwewo zvinhu zvako indongozokuchaja mari yekuruka ndinotoona ari kutotangisa bhizinesi rake and anenge achitowedza capital yake ipapo maskills aanawo kudhara ruzivo rwaainavo
totarisawo zvakare mataura imi kuti zvakakosha kuti madzimai vasimudzirane muupenyu sei muchidaro
nekuti madzimai ane zvizhinji zvavanenge vachiziva ende tine simba rokushanda pamwe chete ende kana tinge tichishanda pamwe chete usoti vanhu vanokwanisa kunamata pamwe chete zvinhu zvizhinji zvatinoita zvinoita kuti tibudirire but kazhinji kacho kana tisina kunge tichibatsirana mumwe nomwe anenge ane zvake zvaanoziva akagara kumba kwake uyo akagara nezvake asi tikaunza zvinhu zvese pamwe chete izvozvo tikaisa munenge kana murusero tikati vasikana honai zviripo izvi saka kana pane chaunoda kutorawo kana pane chaunoda kudzidzawo ari kuchiti anokudzidzisawo tinokurumidza kusumuka tese pane kuti mumwe nomwe achiite zvake arumba make akavhara dhoo rake tinokwanisa kuenda mberi
asi zviri nyore here kuti madzimai vashande pamwe chete
hazvisi nyore saka kana ndichitaura nezvewomen empowerment zviri kutanga nepfungwa dzemunhu kuti pfungwa ndo dzinotanga kusanduka tisati taita zvimwe zvinhu zvese mukadzi akatanga kufunga zvakasiyana nezvaanga achifunga mazuva ese nezvaanga achiziva tikachinja pafungwa ipapo chete ndopanotangira zvinhu zvese mindset ikangochinja pfungwa dzedu dzikatanga kutarisana kuti titange kutarisana tichionana sevanhu vanokwanisa kushanda pamwe chete nokutodanana nokutoita zvinhu zvikuru pamwe chete izvozvo zvinhu zvinoizira kuti tizoita zvimwe zviri kumberi uku but zvinotanga nepfungwa dzedu saka ini ndana ndichita empowerment of women ndotanga kusimbisa madzimai mupfungwa mukufunga kuti vachinje maitiro mukufunga kwavo
vanenge vachida kuti vanzwe zvizere nezvamuri kuita izvi vanokubata ipapo
vanokwanisa kundibata panhamba yangu iyo 703888752 nekuti ndinoita private coaching vanhu ndinotaura navo separately pane vakawanda vanotoya kwandiri vamwe vanenge vasitombori munyika muno vamwe ndinotoita coaching iyoyo pamwe chitoita newhatsapp chaiyo chiita maaudio chiita sei zvese tine chidzidzisana vanokwanisa kuita izvozvo izvo and website yangu inonzi katechambati.com but iyi inenge chitori business iri kuitawo zvimwe zvinhu zvakawanda wanda and then ndokuibuilda that academy yandataura ndoyandokuvaka Katechambati Academy
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya
tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu cheour lives upenyu hwedu tiine hurukuro nemukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike pamusoro penjodzi dzinogona kukonzerwa nembaura munguva ino yekutonhora kana kuti yechando
ino yechando kunyanya nyanya tari zvino tiri kuona kuti kuri kutonhora zvakanyanyisa senyika gore negore tinosangana nedambudziko rekurasikirwa neupenyu hwevanhu avo vanenge vachishandisa mbaura mudzimba dzavo vamwe vacho ndo vanotopinda nembaura idzi mumba chaimo mukati dzimwe nguva mahwindo akavharwa dzimwe nguva magonhi akavharwa izvo zvinokonzera kuti tinge tichirasikirwa nevanhu vakawanda sezvo mbaura idzi dzichiburitsa mweya watingati une muchetura unonzi carbon monoxide uyo unozokonzeresa kuti vanhu vange vachirasikirwa neupenyu
idzo mbaura dzamuri kuti dzine njodzi varusike dzinenge dzichishandisa marasha erudzi rupi ikoro here inobva kuhwange ihuni dzemusango here chii chinenge chichishandiswa chinozoita kuti chisvike pakuuraya vanhu kana vakanga vafema hutsu
tinoona kuti mbaura idzi dzinoshandisa zvakasiyana siyana vamwe vanoita mbaura dzinenge dzichishandisa marasha vamwe vanoita mbaura dzinenge dzichishandisa huni chaidzo vamwe vanoita mbaura dzinenge dzichishandisa ndove yemombe iya inenge yakaoma kwozotiwo vamwe ndivo vanenge vachishandisawo zvekare magurinwa echibage aya sezvo iri nguva yekukohwa yatatasana nawo inoyi saka zvese izvozvo zvine njodzi kana mbaura ichishandisirwa mumba
pari zvino pane vamati manzwa here varasikirwa neupenyu nekuda kwekushandisa mbaura zvisizvo
pari zvino hatisati taane atingati mastatistics ekuti tarasikirwa nevanhu vangani asi tinoziva kuti gore negore senyika tinotorasikirwa nevanhu nekuda kwekushandiswa kwembaura idzodzi hongu tinoziva kuti magetsi ave kudhura vamwe havakwanisi kushandisa mahita aya emagetsi vamwewo ndivo vanogona kunge vachitoda kutobika vari mumba vachishandisa mbaura idzodzo asi izvozvo zvine njodzi yakakurisisa saka tinenge tichiti ngatiregedzei kupinda nembaura mumba kana tafunga kushandisa mbaura kungave kubika kana kudziya ngatizviitirei tiri panze kwete kupinda mumba nekuda kwekuti mumba sezvo kuri kutonhora kudai vamwe kana nemahwindo anenge akatovharwa izvo zvinokonzeresa njodzi yakakurisisa zvikuru nekuda kwekuti mweya watinenge tichifema uya unopedzisira waane muchetura wemweya uyo watinoti carbon monoxide uyo unokonzeresa kurasikirwa kweupenyu kwevanhu vakawandisa zvikuru gore negore
inzira dzipi dzekuzvidziisa nadzo dzamungakurudzira kuti vakateerera kana veruzhinji vange vachishandisa kunze kwekushandisa mbaura idzi
kunze kwekushandisa mbaura iyo yatiri kuti ine njodzi zvikuru kunyanya nyanya ikashandisirwa mumba tiri kuti kune dzimwe nzira dzatinokwanisa kushandisa kuti vanhu tidzirwe chekutanga ndingati ngatinge tichikurumidzawo kuvhara mahwindo kusati kwanyanyosviba zviya kusati kwanyanyisa kutonhora vanhu ngatidzidzeiwo kupota tichitenga magumbeze kunyanya nyanya tisati tasvika munguva yechando apo magumbeze anenge asati anyanyisa kudhura vamwe vanoshandisa atinoti mawater bottles aya ekuti vanodziisa mvura voisa muzvibhodhoro izvo zvinobatsirawo zvakare kuti munhu adzirwe asi chikuru ndechekuti vanhu ngatipoteiwo tichitenga magumbeze ngatirareiwo takapfekawo zvinodziya kuitira kuti tiredze kuderedza kupindwa nechando zvakanyanyisa izvo zvine njodzi yekuti tinokwanisawo kuzobatawo maflu ariko kana kuva nenjodzi yakanyanya yekuzosanganawo nemamwe maflu ane njodzi akaita sana covid ivavava saka nguva yechando inguva yekuzvidzivirira ngatinwewo zvinodziya kunyanya putugadzike inobatsirawo zvakanyanya kana maheu chaiwo ngatitange taadziisa toanwawo achidziya zvinotibetsera kuti tikanwa zvinodziya muviri yedu inowanawo kudziya toderedza dambudziko rekupindwa nechando zvakanyanyisa
saka idzidziso ipi yamungasiyira vateereri pane ino nguva varusike
dzidziso huru yatida kupa kune veruzhinji ndeyekuti kana wafunga zvekushandisa mbaura chishandisirai panze nekuti panenge paine mweya wakawanda hapana njodzi yakanyanya pane kupinda nembaura mumba ngatiregedzei zvamuchose kuti tinge tichipinda nembaura mumba nekuda kwekuti dzimwe nguva tichaenda kunorara tokanganwa mbaura iyeyo sara ichipisa zvayo ichidziisa mumba anga aiwa taakutozonofira kuhope nekuda kwekuti tiri kusangana nematambudziko iwawo gore negore
Manga makateerera kune mukuru wesangano recommunity working group on health vaita irisike muchirongwa chedu upenyu hwedu. Munhau dzemitambo. Kunyanga hazvo FIFA yakadzosa Zimbabwe mumakondano enhabvu yepasi rose, vakawanda mumhuri yenhabvu vanoti pane zvakawanda zvinoda kutanga zvagadziriswa nyika isati yaita maroto ekubudirira kuenda kufinal ye 2026 World Cup. Izvo zvinotevera kuburiswa kwezvikwata zvemakwikwi aya. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Aimbove muraridzi weDynamo Floyd Chigove anoti chekutanga chikuru chinofarira kuitwa neZimbabwe kutsvaga murairidzi weMaurias nechimbi chimbi, asi nenguva shoma yasara murairidzi uyu anofarira kuve ari wemunyika.
Tora vezidija vari kutungamira platinum ana mapeza ana kandiso pasua totora ana trend pana tikaiva chikwata chakadaro ichi kuisa musoro pamwe chete tinokwanisa kungodzishinga timu tikakwanisa kuenda mberi.
Chechipiri, manager weMaurias va Wellington Pandare vanoti panodiwa nguva yakati rebei yokuvaka chikwata chitsva mushure mekugara kwemakore Zimbabwe isingatambe nedzimwe nyika. Vanoti pari zvino Zimbabwe yave kufarira kuunganidza vatambi vemunyika vakati fararira pasi rese kuedza kuvaka chikwata chakasimba.
Chinhu chikuru chatiri kutarisira ndechekunge tichikwanisa kugadzirisa timu nguva iripo.
Zimbabwe yakaitwa mugungano regroup C iro rine Benin, Lesotho, Nigeria, Rwanda ne South Africa. Chikwata chimwe chete chinopedza chiri pamusoro mugungano iri ndicho chinoenda kumafinari eWorld Cup aya. Mutsigiri weDynamos vaBozwo Marimo vanoti paruda mitambo yakawanda yekuedzana masimba uyezve nezvikwata zvine mazita kuitira kugadzirira zvakasimba rwendo runorema urwu.
Takuda kuti tichinyatsoita gadziriro dzakasimba muno muZimbabwe kuti toitawo mafriendly matches nemateams mahombe.
Mukuru weSports and Recreation Commission vaGerald Mulochwa vakataurira nyika kuti maWarriors achapihwa mari nehurumende kusangasira yemitambo yekuedzana masimba, asi nengo yeWarriors Friends Club vaProsper Mashaya vanoti Zimbabwe inokwanisa kukanganisika muWorld Cup umu kana ikatambira mitambo yayo yepamusha kunze kwenyika. Pari zvino Zimbabwe haina nhandare yekushandisa zvichitevera kumiswa kweNational Sports Stadium nesangano reCAF, izvo vamashaya vanoti zvinofanira kugadziriswa.
Minista wedu yemunomu ngatiakuvakumbirisawo vagadziriswe magiraundi edu ave akanaka, magiraundi edu ave anomechawo nemamagiraundi edzimwe nyika.
Asi gurukota rezvemitambo muzvare Kesi Coventry vakavimbisa kuti nhandare iyi ichange yagadziriswa zvakakwana makunda neWorld Cup asati atanga musi wa18 Mbudzi gore rino. FIFA yakadzora Zimbabwe nhabvu yepasi rese nemumvuro wesvondo rapera mushure memakore maviri yadzingwa nemhaka yekupindira kwebazi rehurumende reSRC mune zveutungamiri hwenhabvu. Zvichakadaro, vatsigiri veDynamos vapinda mukuridza ngoma kuimba nekutamba apo chikwata chavo charova Chicken in 2-0 mumutambo weCasolaga Premier Soccer League muBaberfield Stadium. Elton Chikona naEli Ilunga ndivo vakanda zvibodzwa zvapaDynamos kukunda uye kutora mapoints ese matatu akakosha. Mutambo uyu waunganidza chaunga chinotyisa kusanganisira vatsigiri veHighlanders kunyange hazvo kwanga kuchitonhora zvekukwidza hamba mumuti. Asi zvinhu hazvina kufamba zvakanaka kuFC Platinum iyo ine mukombe uyu sezvo yarohwa pamusha 1-0 neYada mumandava. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Ngezi Platinum Stars 0 Simba Bora 1, Caps United 2 Green Fuel 0, ZPC Kariba 0 Shesham 0, Manika Diamonds 1 Cranbourne Bullets 0. Mangwana Shondro mitambo yakamira seizvi: Triangle vs Blue Chips Gibo, Black Rhinos vs Wange Bata, Herentals vs Highlanders Mandava. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Neni Jonga Kandemiri muWashington DC ndichitumirira zvakanaka. Ndokusiyai muina Praxidus Jeremiah.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Sibonge uJonga Kandemiri osinike izindaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngomgqibelo, mhlaka 15 Ntulikazi 2023, nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
I would say without any shadow doubt that we are more than 80% ready for our August 23 harmonized elections. The voters' roll is ready.
Abe Commission ebulawula ezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ZEC bathi sebesalelwe ngokulutshwana nje ukuba bagqibe umsebenzi wokulungiselela ukhetho lwalonyaka.
Sibe lodubo ke eChipinge lapho ke abezante bathele thumela ke amapoints kubana ebophe one of our candidates member of parliament uClifford Hlatshwayo ngemva kokubana bemyalisile amarali wa-aplaya ngu-6 bayala wonke izathu zakhona zingazwakali.
Amapolisa weCHCHA eChipinge South abikwa egcine amalungu amathathu awebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change esithi abeqhuba umhlangano ongavunyelwanga. Kuthi izakamizi zenyakatho yeGwanda eWindhoek zikhala ngodubo lokusilela kwamanzi osekudale ukubana zihambe imango emide ukuyawadinga emifuleni lalapho okulezigwarane khona. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ikomishini elawula ezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ZEC bathi sebesalelwe ngokulutshwana nje ukuba nabagqibe umsebenzi wokulungiselela ukhetho lwalonyaka. Umsekeli kamgcini sihlalo weZEC uMnumzana Rodney Kiwa uthi ikomishini yakhe isiphuziswa nje ngezinye zezicelo eziphanyekwe emithethwandaba yilabo abafuna ukuncintisa. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuza ngesikhathi ungasensuku zatshwala ukuba ukhetho luqhutshwe elizweni. Ukhiwa uthi amalungiselelo okhetho asesesibangeni saphezulu esithi uZulu kumele ayedembe iZEC ukuba izakwenza ukhetho olukhululekileyo.
I would say without any shadow doubt that we are more than 80% ready for our August 23 harmonized elections. The voters' roll is ready.
Sesiseduze nge 80% uba silungele ukhetho lukaNcwabakazi. I-voters' roll isikhona. Abancintisayo sebeyitholile i-voters' roll. Sesibeke indawo esifika 11,501 zokuvotela.
Uthe iZEC isivumele abantu abafika phose ikhulu lengxenye 169 asebevunyelwe ukuhlolisa ukhetho lwalonyaka. Uthi labo abavele kwamanye amazwe abaqala ukuvunyelwa ukuzehlola ukhetho kuleli. Ukhiwa uqhubeke esithi sebeqalile ukuprinta amaphepha alabo abazancinisa ukhetho esithi vamiswa yilabo asebise indaba zabo emadali omthethwandaba.
Court cases affect us, but we have no control.
Indaba esemadali ziyasiphazamisa, sizaqinisela nje uba siphele uze senze umsebenzi.
Ibandla le-CCC lithi ngalithembi ukuba iZEC izaqhuba ukhetho olukhululekileyo. Lokhu kuthiwe ngumsekelo wesikhulumeli se-CCC uMnumzana Felix Magalela Mafa.
Kuyamangakisa ukuzwa ukuthi iZEC ayikaqeda umsebenzi wokulungiselela ama-election. Izaqeda nini njengoba kungasela sikhathi?
Kodwa omela iZANU-PF eMpophoma Mzilikazi u-Admire Maskati uthi bayayithemba iZEC.
So far angeke ngikhale kangako ngoba izinto zonke zihamba ngendlela. I-voters roll abantu abale lamabizo ayengaphili asekhona. Ngilokuthokoza okukhulu ngendlela iZEC esebenza ngayo.
Ingcitshi ecubula ezombusazwe unkosikazi Miriam Sibindi uthi kumele iZEC isebenzelane lamabandla wonke ezombusazwe ikakhulu aphikisayo.
Ama-political parties amaningi akayithembi iZEC. So okumele kwenziwe okwamanje yikuthi iZEC isebenze closely lama-political parties la ngoba bacabanga ukuthi iZEC isebenza in favor of i-ruling party.
iZEC ithi ekuqaliseni kwenyanga ezayo izakhipha amabizo endawo lapho kuzavotelwa khona ama-polling stations. Mhlaka 18 Ncwabakazi kuza kuba lilanga lapho amaphepha awama-ballot papers azatshengiswa khona amabandla wonke ezombusazwe ancintisayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amapolisa awecheche eChipinge South abikwa igcine amalunga amathathu awebandla eliphikisayo eCitizens Coalition for Change esithi abeqhuba umhlangano ongavunyelwanga. Umnumzana Clifford Hlatshwayo, omunye wabathathu laba oncintisa kukhetho lwalonyaka edinga ukuba lilunga lephalamende elimela lindawo, utshele iStudio 7 ukubana usenkambeni yamapolisa kunje lomunye ofuna ukuncintisa ukuba ngukansila kawadi 24. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba amapolisa evimbe ukuqutshwa kwemihlangano eyisikhombisa eye-CCC ebihlelwe ukwenziwa limpelaviki eChipinge South. Encwadini elotshwe ngamapolisa athi abe-CCC abasuthisanga konke okufunwa ngumthetho owemopha ekuqhubeni limihlangano. Uhlatshwayo ubelokhu esenkambeni yamapolisa size siye emoyeni ngemva kokuthathwa istatimenti kodwa ubengakaziswa ukuthi ubotshelwa cala bani. Umsekeli wesikhulumeli se-SCCC umnumzana Ostalo Siziba uchasisa ngokwenzakale lamhlanje.
Thina namuhla ke besilo mkhankaso wethu wempela viki ngomgqibelo iZimbabwe yonke jikelele owama members of parliament aye visibility lokumepha kwama polling station esibana ke uZulu wonke kwansi usincedisa ukumepha ama polling station ukuze sibe lama agents ke iZimbabwe yonke.
Siza kuthiwa lesehlakalo esenzakale eChipinge ngokuphathelane lebandla lenu, ungasichazisela?
Sibe lo dubo ke eChipinge lapho ke abezante basebethumela ke amapolice kubana ebophe one of our candidates member of parliament uClifford Hlatshwayo ngemva kokubana bemyalisile amarali wa-apply angu 6 bayala wonke izathu zakhona zingazwakali. So thina sikhangelelanga ukubana ke iZANU PF iqhubeke izama ke uku-abhisa amapolisa ukubana bengenele indaba ke ze-politics ngenxa yokubana ke amapolisa ke alomlando wabo osemthethweni welizwe le ndlela okufanele besebenze ngayo in a professional manner. Kodwa iZANU PF siyephukile yikho liyibona ke ibanjwe ngumtshutshu siyibhodile izama ukulimaza abantu lokuzama ukwethusela lokubopha ke abantu bethu. So sesithumele ke amaloya ethu ke eChipinge ukubana simeke sikubana uClifford Hlatshwayo uyakhishwa ukubana econtinue umkhankaso.
Lo ke bekungumsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Ostalo Siziba esikhulumelayo ecingweni ekobulawayo.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela namba wafuwe mbula.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe.
Izakhamizi zenyakatho yeGwanda eWindlo zikhala ngodubo lokusilela kwamanzi osekudale ukubana zihambe imango emide ukuyawadinga emifuleni lalapho okulezibhorane khona. Ukungalungisiswa kwamadamu adilikayo kanye lokugcwala kwawo itshebetshebe sekudale ukubana amanye awo engenisi ukugcina amanzi amaningi lalapho izulu line kuhle. Wabethi Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa kungani kuhle kwezulu okubangelwa ukuguquka komkhathi climate change, udubo lokusilelwa kwamanzi emhlubulweni eminingi emandebeleni lubikwa soluqheliswa nayikonakalo kwamadamu amaningi angalungiswayo ngemva kokudilika kanye lokwanelwa kwalawo asebenzayo ngoba yenadisa abantu kanye lesifuyo. Umnumzana Zwelithini Gabula owesitezi uthi sebe loluhlupho olukhulu ngamanzi ngenxa yokungani kuhle kwezulu osekude lokuthi omama batshone bemi ngezinyawo.
So kulethe uhlupho kakhulu kuzifuyo lasebantwini nje jikelele. Uzafica ukuthi ilanga likamama suku zonke ukusuka ekuseni kusiya ezikhathini zemini umama uchitha leso sikhathi edinga amanzi, ufuqwa ngamabhara, kudonswa ngezinqola, abanye bathwala ngamabhayisikili.
UNkosikazi Juliet Ntluwane wayeyisiphathamandla senhlanganiso emela amalungelo abomama e-Women Development Association of Zimbabwe Waters uthi uzulu wonke nje eGwanda North ubhekane lo dubo lwamanzi.
Lapha-ke esitezi ahlupha kakhulu lakho. Abantu bahamba about 8 kilometers a day besiyadinga amanzi. Esitezi kule distance lapho hamba khona 7 kays usiyafika ethuli.
Uqhubeke ethi udubo lolu soludala ukuthi abalezinqola bawathengise ngemali ephezulu.
Inqola sezihamba up to 80 rand per drum uthi uwathole nxa ungela amanzi awula North.
Unkosikazi Siphathiswa Wenkala oyisakhamuzi esilikwe eGwanda North uthi uma ngaba uhamba emude kakhulu uyadinga amanzi.
5 kilometers ukuya 5 kilometers ukuphenduka and khona ngale emfuleni sokutshona kutshonile kakhulu. Thina esigabeni sekithi esilikwe vele amanzi awakho ngitsho esikolo ekilinika kula manzi nje kuluhlupho lwaziwayo. Baye bazapha be-World Vision ukuthi basigebhele imigodi kodwa kwehlula bathi vele indawo yakithi ayilamanzi.
Ekhuluma kwensukwane ezedlulileyo emhlanganweni ebandla lezanu-PF ukukhankasela usekelo kukhetho ebolelima, umphathintambo obona ngezenzakala esabelweni sezansi emandebeleni mnumzana Bedni Koncube ubikele umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ukusilela kwamanzi ngolunye lwenhlupho ezibhekane lozulu kulesi sabelo.
Kweli kuningi ngitsho izikala zengingazifakayo kodwa-ke ngenxa yezamadamu lamayunivesithi zethu afutisa kwanelaabesafutete.
Iningi lamadamu akulumhlubulo ezansi emandebeleni adilika ngesikhathi sezulu lesiphepho se-cyclone Elin. Lawa ngagoqelela egungwe elilokhu lingakalungiswa lalamhlanje kungenani lokuthi sekuleminyaka leminyaka labhidlika. Kuthi umsebenzi wokwakhiwa kwedamu leTulimanyange sekuphindwe kwamiswa njalo ngenxa yokuswelakala kwemali. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngise uyilonke eGwanda North ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke sokuyisikhathi sokungena esigabeni sethu lapho esiphatha indaba ezimayelana labesifazana kuhlelo esiluphiwa ngusithandekile Mhlanga.
Ngiyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Asizweni umhlonitshwa esilaye lamhla lapho esixoxa khona labazancedisa kukhetho lwangenyanga ezayo.
Ngiyabonga, unjani? Mina nguMrs. Sibongile Ndebele. Ngafunda kungungumbane primary school eMberengwa. Ngasuka ngayafunda eFatima Mission eLupane. Ngihlala ePhelandaba ngikhontesta khonapho njalo ePhelandaba ward 13. Lapha ngikhangelele ukuthi ePhelandaba lapha ewardini yami impawe omama labaga lamankazana asakhulayo, ngi-impawe le-girl child. I-girl child kumele ngibone ukuthi ngiyabasondelela ngoba basesebancane babefuna ukufundiswa into eziningi. Sikhangele njalo isigaba sami, indawo yami lapho engikhona, ukuthi abantwana abaningi abasebenzi, akulamsebenzi. Ma ngingangena ngivuse indawo ezinjengamaklabhu, bebesiyathola ukufunda izinto ezitshiyeneyo, befunde amakhosi atshiyeneyo angabanceda empilweni zabo. Omama ngikhangelela ukuthi kube lama projekthi abangawenza ngibancedise, ukuze kubancedise labo ezimpilweni zabo kakhulu. Yikho engikukhangeleleyo. Ngikhangele njalo isigaba sethu silezinto eziningi ezifunekayo, into ezinjenge imigwaqo yethu ayiqondanga, kule doti laphana ya kuningi ukuklinwa. Ngangena konke lokho ngiyabe ngizokutshintsha lokho kube indawo enhle ebukekayo.
Siyabona njalo ukuthi kulamabandla la aziwa ngokuthi yiwo alosekelo oluningi. Uyabe uncintisana labezanu-PF, uncintisana labe-CCC labanye.
ubone ngani ibandla lakho lilakho yini ukunqoba kumbe wena ngokwakho abantu bayakuemukela ukuthi unganqoba ngezinye indlela amathuba akho anjani kulolu khetho
yaye abantu bona bayemukela iparty ye EFF yona iparty esasukuma esachathulayo kodwa ngangikhangele ngangikhangela nje hayi ingawina ingawina sibili ibe lokuntshintsha okuningi okuningi kakhulu
leyo bekwingxoxo lo nkosikazi Sibongile Ntebele ozancedisa kukhetho lokudinga ukhansila kaward 13 ePhelandaba woBulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha inami usithandekile Mhlanga yikho napha eWashington DC siyaqhubeka njalo kumaviki alandelayo sixoxa labesifazana abakumabandla ehlukeneyo abancintisa ukhetho oluzayo
ephuma enkundleni yethu usithandekile udedela kuChris Gande yena ke osethulela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba
ngazi tsona njani izolukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithonele indaba igama lami Chris Gande namhlanje uhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mbonisi Fuyana olomzukulu wakhe owalimala emsebenzini kweleBotswana
okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana
ngiyabonga nkosi yami ngilomtshana wami lapha uMeli Fuyana omntaka dadewethu oyilasibone ekuzalweni kubaba njengoba sisazi ilizwe lethu kuyilizwe lokuhlupheka abantwana bagcwele isiganga izizwe zonke lezi ngenxa yesimo esibhekane laso kwelakithi eZimbabwe umntwana laye obedinga impilo lapha eBotswana futhi obesebenza kwenye ikampani iconstruction ukuthiwa iHighcon ilapha isehabrone but isehlakalo sayehlakala endaweni yasePikwe ukuthiwa iSeaton Farm lapho kulinywa khona ama-orange futhi bebesakha i-warehouse yokuthi bakuvunele ama-orange lapho ikho-ke umfana wasesiwa ke about 9 meters away la phansi walimala kabuhlungu kakhulu okwenza ukuthi ispinal cord sakhe senqamuke selo almost 24 days manje elokhe elele lapha esibhedlela ikampani beyisebenzela hayi abasabonakali sibili they have delayed us ukuthi umntwana mhlawumbe simzamele imizamo ukuthi simse ekhaya lokho besithembisa lokhu lalokhuyana isimo sakhona hayi sibucwayi ulimele umntwana akanyakazi lokunyakaza nje ngumuntu nje oleleyo kuphela nje empedeni kusisusi kakhulu
ungasela ukuthi kuhamba njani
sikhuluma nje njenge family sesazama mpela ukuthi sihlangane le family yonke labangane savula la group ukuthi sidinge uchaso ezihlopheni nakubangane ukuthi mhlawumbe umfana engathola usizo ngoba eqinisweni lapha eBotswana i-government hospital siyamreleasea ukuthi hayi akusekho okunye abangakwenza sokumele ukuthi ethola isejari ukuthi operate so badinga imali engange 200,000 pula lapha kweleBotswana so kuyinto enzima kakhulu njengefamily lathi sidlalela emakhaya singekho into esiyenzayo kunzima mpela kodwa siyazama khona ukuthi sikhiphe khona lokho esinakho lokho sicela ebantwini lathi ukuthi basincedise ukuze kahle ukuthi mhlambe umfana athole usizo.
Selike lakhulumisana labe embassy eZimbabwe khona ngapho eBotswana.
Eqinisweni besingakakhulumisani nabo abe embassy ube usenza mhlawumbe besilokho sisalindile laba abantu abebesebenza khona obesebenza khona lokho besitshela amanga. Manje sasesibona ukuthi kumele siqale sigijime sizamele ukuthi umntwana athole usizo ngoba isikhathi bese sihambile. Kodwa ke yinto esisazoyenza ngemva kolokho ukuthi umntwana esefikile ekhaya, yinto esizoyenza leyo ukuthi sidinga usizo lwe-embassy ukuze ukuthi ikhampani ithathe i-responsibility.
Manje sikhuluma nje kuyini okwenzakalayo?
Sikhuluma nje njenganamhlanje ngilapha nje eBotswana sesitholile olunye usizo ukuthi umfana aye ekhaya. Ngikhuluma njengamanje nje sesifikile abe-ambulance kuthiwa yi-S izomthatha umfana lapha eBotswana nemusa ekhaya ukuthi at least umuntu wethu sibe simbona lathi noma izandla zimfitshane kodwa ithemba ukuthi umuntu wakho uma eseduzane lawo kuba lula kakhulu. Eqiniseni imali siyayidinga siyazidinga mpela le nhlanganiso mhlambe ezingasincedisa ngoba hayi eqinisweni imali yakhona hayi khona imbeqolo akukho lula empeleni enje ikakhulu ebantwini abebevele bezamela kungela lutho kulusizi kakhulu umntwana omncane mpela ola 26 years ukuthi ezithole esekuleso simo.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli?
Hayi ngibonge nkosi yami, ngibonge ukuba ukukhulumisana lami sikulesi simo esibhekane laso. Inkosi mayibusise.
Lo-ke mnumzana Mbonisi Fuyana ebesixoxalayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngoChris Gandhi, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilayo.
Abasanda kusixhuma singumsakazo weStudio 7 eye Voice of America esakaza iseWashington DC. Kwezemidlalo umqeqetshi weqembu lenguqu eleHighlanders uBaltimore Brito uthi kumele kusetshenzwe katalala ukuze izithelo ezokubuyiselwa kweleZimbabwe emincintisweni lamanye amazwe omhlaba zibonakale. Intetho lezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UBrito utshele intathelo zindaba zemidlalo ukuba ukudlala lamanye amazwe sokungaba lithuba elihle lokuba abadlali bakule Zimbabwe bathole amadlelo aluhlaza.
Kule mehluko omkhulu ukuthengisa abadlali abadlala kumncintiswano owezwekazi lase-Afrika nokuthengisa abadlali abadlala lapha ekhaya.
Ilizwe leZimbabwe livunyelwe ukuba libuyele liphatheke kunhlelo eziqoqwa yinhlanganiso elawula ezenguqu emhlabeni jikelele, e-Federation of International Football Association, FIFA, ngemva kokumiswa ukuba yingxenye yalenhlanganiso kusukela nyakenye ngoba uhulumende ubesetheswa umlando wokungenela ekuqhutshweni kwalomdlalo. Ngolwesine olwedluleyo ilizwe leZimbabwe libe ngelinye elifakwe engwaneni kuhlelwa ukuba amazwe awezwekazi lase-Afrika Afrika azadlala njani kumncintiswano okudinga amaqembu aza kuyadlala kumidlalo yezwe zomhlaba ozaqhutshelwa kwele Melika ngomnyaka ka-2026. Ilizwe leZimbabwe lifakwe kusibaya sika-Group C ndawonye leBenin, iLesotho, iNigeria, iRwanda kanye leSouth Africa. Sikhangele impumela yemidlalo edlalwe namhla kusigaba seKasilaga Premier Soccer League. Iqembu leManyika Diamonds linqobe leCranbourne Bullets nge-1 kanyanga seGibo. Iqembu leFC Platinum linqotshwe nge-1 kanyanga leYada ngaseMandaba. Iqembu leNkezi Platinum linqotshwe nge-1 kanyanga leSimbabora ngaseBaobab. Iqembu leChicken ngotshwe ngethuka nyanga leDynamos ngasePapa Fields ukuthi iqembu leZPC Kariba libe ngujiki lobhanqa 0-0 leleSheshem ngaseNyamunga. Ikanti iqembu leCapes United linqobe leGreen Fuel ngethuka nyanga ngaseBata. Kusasa ngensonto iqembu leBulawayo Chiefs lizavakatshela eleTriangle ngaseGibo. Njalo umqeqeshi weqembu leyamakhosi uJoseph Sibindi uthi amalungiselelo abo ahambe kuhle kakhulu.
Asingeke siqambe sithi sifuna ukuyadliwa, lathi sifuna ukuyabadla nabo bafuna ukusidla. So ozadlala kuhle nguye ozaphuma lempumelelo, kodwa sikhangelele umdlalo.
kakhulu iqembu leHighlanders lona lilubhekise emandaba kuyadlala le Rentals njalo umdlali olihlohlele ngensonto edlulileyo uEndlumbeba uthi ukhangelele ukuba aqhubekele phambili esenza kuhle. Komunye umdlalo wakusasa iqembu leBlack Rhinos lizancikilana leleWange ngaseBhatha. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo abaculi bethu namhlanje silomqondisi Mdlonga ohamba ngegama lokuthi Tholela Imnyama ocula umdumo kaMasikandi. Utholela Imnyama udabuka eKhezi kodwa ucula ekwele South Africa. Nanguke ixoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ngedlalathe lakhe elisha.
Sanibona ekhaya lapho ngibuya khona, ngibuya eKhezi onhlupho khona lapho ngibuya khona. Yena emculweni angisendithambile lisiphi lami lokuqala le i-album yami yokuqala ishoko sakhona sithi uhulumeni.
Utholakala njani umculo wakho kanti lalabo abangathanda ukuxhumana lawe bakuthola ngapi?
Iyatholakala kuma Facebook naku YouTube seziyatholakala ingoma. Beni abafisa ukungithola bangangithola lapho bangabhala Utholela Imnyama uDJ Masikandi. Iyatholakala lapho. Ngitholakala ku 0784969741 0784969741 khona lapho ngitholakala khona. Beni nakuma calls ngiyatholakala naku Facebook.
Abalandeli ubatshila wapamasi?
Abalandeli lengicela isupport yenu, ngicela isupport yenu lingisupport kakhulu nami ukuthi ngiyenze umsebenzi ube muhle ngiphumelele emsebenzini zenu uqhubeke uye phambili. Bengigqugquzela nabanye abalamaphupha abo ukuthi befeze into zabo ziphumelele kulolu hambe siluhambayo.
Ngilethe mbali ukholisile umculo kaTholela Imnyama, mina ngiwukholisile ngempela. kodwa ke isikhathi sethu asavumi bakwethu ukubana sikubekele phambili ngalolu hlelo yekela sikhangeleke ebezikhokhela kwezindabeni zethu. Abe commission elawula ezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission ZEC bathi sebesalelwe ngokulutshwana nje ukubana bagqibe umsebenzi wokulungiselela ukhetho lwalonyaka. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uMfundisi Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeBhayi.